Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 10/2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutema hauti takai permission. Unongotizivisai chete. Saka takazivisa mapurisa kuti chataridzira musi wechishanu, musi wa16 muHarare. Vanhu vese vachasangana paAfrica Inc Square mangwanani nenguva dza9 o'clock.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu nyamavhuvhu 16.
Ivo vaMDC vakuru vacho vari kuti vapinda pamberi ngavasazoyeuka makomvura yanaya. Anopinda pamberi tokuita zvirongwa zvisi zviri kunzi izvi kwete anozvipinda muna taisireva.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi voyambira MDC paurongwa hwayo hwokuratidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuratidzira nemusi wechishanu ichiti iri kuita izvi sezvo iine kodzero dzekuratidzira idzo dzakachengetedzwa mubumbiro remitemo yenyika. Ndabata murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekuratidzira.
Tinotenda ekoma Choto, urongwa hwedu hwokuratidzira musi wechishanu musi wa16 hwava pamhando yepamusoro chaizvo. Vatsigiri vedu vose, nyika yose, vanhu vese vemachechi, vese vanoshanda kumabasa vakamirira zuva iri. Mashoko ose anenge afamba, vanhu vari kuziva kuti musangano wedu weMDC tichange tichitaridzira musi wechishanu svondo rinotevera. Unova musi wa16. Saka panyaya yeurongwa hai inoti mashoko afamba chaizvo.
Chii chaizvo nai vachibaya chapa kuti bato renyu riratidzire nemusi wechishanu?
Chekutanga, ndoda kuti vachoto, munyika muno yeZimbabwe zvinhu zvakatamanya mamire nerongo. Hapana chakanaka ibata murefu bata mupfupi. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kununga svosve nemuromo. Munyika yedu munomu yechipikirwa hamuna mari inonzi yeyo mari. Munyika yedu munomu hamuna mabasa. Vana vari kuyaura vakapedza zvikoro kuna UZ vanongogara pamba nevabereki. Munyika yedu munomu mitongo yezvinhu iri kutamuramba mhuru. Hapana chakanaka, mafuta edzimukari anokwira zuva nezuva. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Dambudziko guru chairo nderekuti munyika yeZimbabwe muna utongo hwechekerere. Ndo dambudziko guru munyika yeZimbabwe. Dambudziko guru yatinaro inyaya dzeyatinoti governance crisis, kana kuti yatinoti legitimacy crisis. Hapana hurumende yakasarudzwa nevanhu. Ndosaka muchiona vanhu vachiomegwa noupenyu. Ndingati ndo zvikonzero zvakakura zviri kuti atinge tichitaridzira musi wechishanu.
Vachibaya, kune vamwe vari kuti ko imi masarudzirei danho rekuratidzira pane kuti izvo mutore kana kupinda muurongwa hwekutaurirana nehurumende yamuri kuti izvo iri kukundikana kugadzirisa zvinhu?
Nyaya yenhaurirano ndinofunga kuti munonzva nguva nenguva mukuru wemusangano wedu vaNelson Chamisa taura mashoko kuti iwo tinoda kuti pange pane nhaurirano dzechokwadi, pane nhaurirano dzokurevesa, paine mutongi gava mainzanise. Nhaurirano dziri kuitiwa idzi haiwa ndedzemabhururu, ndedzemashamwari. Saka handi nhaurirano dziri dzatingati dziri serious, dzatingati ndedzekurevesa. Naye nhaurirano iyoyo vachoto semusangano weMDC ndo zvatinotoda chaizvo, tide pane nhaurirano dzemazoro kwazvo dzokurevesa, dzisiri dzokubanana kumeso. Asi nhaurirano idzi dzichiitiwa sokutaura kwandaita, sokuhoreketa kwandaita kuti paina muto kutongi gawa maenzanise. Noti paane na ore na zinodini, zinobuda.
Tirikunzwa wachibaya kuti imi makazivisa mapurisa nezve kuratidzira uku. Asi, asati akupindurai, muchaita sei.
Mutemo we posa public order and security act. Unoti iyo kana mchida kuratidzira, kana mchida kutagungano, muno zivisa mapurisa. Uti iwo munofana kukumbira mvumo handizvo zvinoreva mutemo. Isu semusangano wamunoziva kuti une magweta akawanda chaizvo. Semusangano wamunoziva unotevedzera mutemo, unotevedzera rule of law. Takaita zvinodiwa nemutemo. Zvinova zvokuzivisa mapurisa kuti musi wakati tichaita taridziro yeratidzira muno munyika yeZimbabwe muri muHarare. Saka haiwa izvozvo takaita zvinotevedzera zviri pamutemo. Vachoto, saka ndinoti nini hatigoni kumirira mhinduro nokuti mutemo hauti takai permission unongoti zivisai chete. Saka takazivisa mapurisa kuti chataridzira musi wechishanu, musi wa16 muHarare, vanhu vese vachasangana paAfrica Unity Square mangwanani nenguva dza9 o'clock.
Kune mashoko ari kubva kuvamwe vakuru muZANU-PF anoti bato iri harisi kuzoisa maoko aro muhomwe richisiya MDC ichitamadiro aJojina nemusi wechishanu. Munoti kudii kumashoko iwaya?
Ndo zvinongori pachena kuti bato riripo iri riri pachigaro charakazvigadza risina kugadzwa nevanhu. Vanhu vasingazivi mutemo wenyika. Ukaona uchitungamirira nyika usingazivi mutemo wenyika unotungamirira. Tiri mudambudziko guru mwana mai angu senyika. Zvandiri kutaura izvi zviri mutemo wenyika yeZimbabwe kuti vanenge vachida kutaridzira vanofanira kuzivisa mapurisa sezvatakaita.
Ndeapi matano amuri kutora vachibaya ekuona kuti izvo pamuchange muchiratidzira apa hapana mhirizhonga inoitika uyezve hapana vamwe vanhu vekunze vasiri vebato renyu vangapinde vachizobvonyongodza kuratidzira kwamakaronga uku?
Tine vakomana nevasikana vakasimba chose ende vakati kuti vachange vachiona kuti vanhu vese vanenge vachitaridzira hapana anovhiringa urongwa ihoho. Sekutaura kwandaita kuti tadobata pari kuprindiwa matisheti achange achida kuzopuwa vanhu vari vanhu vezanu vachida kuzovhiringidza mutambo wedu, vachida kuzotema mashopu, vachida kuzoita zvisina kunaka. Saka isu tiri kuti seMDC tine vanhu vakange varipo vachange vachita basa resecurity kuona kuti hapana anotikanganisa. Regai toro mukana uno zvakare kuti avo vachada kuhotumwa nezanu, haiwa manyangira yavona. Change tichiona kuti vanoda kutivhiringidza tobata tinokanda kumapurisa. Tiedzo mhondidzo ngadzivharigwe muzvitokisi nokuti isusu kutaridzira kwedu vachoto kuri pachena, kuri murunyararo ende tiri kutevedzera zviri mubumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari muHarare. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kuziva zviri kuda kuitwa neMDC nokudaro harisi kuzopeta maoko aro. Ndabata mutevedzeri wegurukuta rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe pamire hurumende yeZANU-PF panyaya yekuratidzira kwakarongwa neMDC.
Isi takamirira hurumende tiri kuona zviri kurongwa izvi neMDC zviri zvinhu zvisina maturo uye zviri zvinhu zvekuti vana veZimbabwe havafanirwi kunge vachizviteerera. Ndokudawo kuti takaenda kumaelections bato reZANU-PF rikahwina, president rikahwina zvakare 2/3 majority muparliament. Iko zvino tichiri kuramba tichiita maelections emabyelections tiri kuona zvakare ZANU-PF iri kukunda maelections ikoko. Saka veMDC vakatanga kuenda kukoti vachinokwikwidza kuti sister winner zvikarapa. Vaakuda manje kuda kuchiita chimwe chiitiko chekuti zviite sekuti munyika muno mune mhirizhonga, zviite sekuti hurumende yapinda yava Munangagwa haisi kugona kutungamirira vanhu. Saka maefforts avo zvose zvavari kuita vari kuda kuita kuti vapidigure hurumende yakasarudzwa nevanhu muna 2018. Haisiri demonstration yekuda kuti hurumende yadrese zvinhu zviri kunoita, aiwa idemonstration yekuti chamicha ndiye ngapi aite president vamunangagwa ngavabviswa.
Vamutodi MDC iri kuti izvo ine kodzero yekuratidzira sezvakatarwa nebumbiro remitemo yenyika. Imi munopikisana here nezviri mubumbiro remitemo yenyika?
Kodzero yekuratidzira iripo asika hauratidziri wotanga wataura kuti unoda
kuita overthrow the government. Otanga wataura iwewe kuti ndiona kupidigura hurumende, chitaura kumarali, zvatakanzwa naJob Sikala vachiita. Wozoti wakuda kuita demonstration, saka zviri kureva kuti uri kuda kuroraimbwa wakavega mupini, uri kuda kutaura kuti isusu hatisi kuziva kuti vavarira yako ndei. Tiri kuziva vavarira yevakomana ava. Vanonokerwa kuti vapindewo mupower. But power haipindwe through the back door. Power inopindwa through being voted nevanhu pamaelection. Wohwina zvakanaka naka. Wotongwa wapuwa mandate nevanhu. Zvokufadzawo kuti wapuwa mandate nevanhu. Kwete kuda kupinda nechitsotsi kuti regai tiite mademonstrations. Tipinde tinogara mustreet, tagara mustreet. Zvakaitika kuna Nigeria, zvakaitika kuna Libya. Toita kuti hurumende ipidigurwe. Then toita kuti sitipinde hazvisi zvavasiwo matongerwo enyika iwayo.
MDC kuburikidza nemurongi wemisangano mubato irori vachibaya vandataura navo vati ivo vari kuronga kuratidzira uku murunyararo uyezve vachange vaine vanhu vanenge vachichengetedza kuti kuratidzira uku kuitwe murunyararo. Imi munoti kudii nemashoko iwayo?
Nguva yega yega vachidaidzira mademonstrations avo ndozvavanotaura izvi. Tisakuita demonstration yedu murunyararo asi tinozongoona kuti pasina runyararo rwacho. Tinozoona mashopu akupazwa, tinozoona mota dzezrp dzaakupiswa, toona futi kana dzezanupf dzaakupiswa mota, toona vachibhuroka marodhi kuti mota dzisafamba, vachivhundisira vanhu kuti musapinda mumadhorobha. Saka tiri kuona kuti vari kutyora kodzero dzevamwe vanhu vasinei nezvemademonstration avo, vari kutyora kodzero idzodzo. Saka ndozvaka tiri kuti hatisi kuda kuona nyonganiso munyika muno. Nyika iyi yakarwirwa. Vana vakaenda hundu vakauya nerunyararo vakauya nekuzvitonga kuzere kwevanhu vatema. Saka taakuda kuti kana tichiita zvinhu zvedu tiite zvine order, zvine law and order, zviri pamutemo, zviri muconstitution yedu.
Vamutodi, MDC iri kuti izvo pachayo ivo kana vachiratidzira havakonzere mhirizhonga, uyezve vari kuti izvo vanozviziva kuti ZANPF ndiye inogara yakatumidzira vanhu kuzonyonganisa kuratidzira kwavanenge vachiita. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Ndo mashoko emanyepo. Takaona even pavaiita maprimary elections avo emuchinda kumaelections a2018 vakarwisana. Tine maexamples evanhu vakapondana vachirwira zvigaro muMDC mavo imomo. Makaona zvakare zvavakaita kuna Thokozani Kupe mazuva erufu rwavatsvangirai. Vakamuponda, vakamudzingirira vese vachida kumupisira mumba. Ndo legacy yavo yeviolence iyo. Tinovaziva kuti ndo zvavanoita. And then tiri kuti ivo vaMDC vakuru vacho vari kuti vapinda pamberi ngavasazoyeuka bakumvura yanayo. Anopinda pamberi pekuita zvirongwa zvisi zviri kunzi izvi kwete anozvipinga muna Taishireva. Ndo zvatiri kureva izvo kuti aiwa ngatiteeranei tidzwanane. Asi kana taakuda kusvika panguva yekuedzana masimba, tinoda kuti tizivisanei ipapo kuti hatidi kuzochema mangwana.
Vamutodi, mati imimi hamudi kuzoona vanozochema kana kuzoyeuka bako vanaiwa. Ndinoona semashoko akadzamaya, muri kurevei chaizvo?
Tiri kureva kuti tiri kuziva kuti chirongwa zvavo zvavari kuronga zvine violence, zvichagumisira zvaane violence, zvichaguma zvauncontrollable. Saka tiri kuti kana zvasvika panguva iyoyo, isu sehurumende hatizoumbata maoko tosiya zvakadaro. Asi vakada kumanifizira kuti mapurisa asati ava pamvumo, ivo voita izvozvo ndopatiri kuti aiwa ka hatisi kuda kuedzana masimba vakomana.
MDC iri kuti izvo haidi kupiwa mvumo nemapurisa kana pachitevedzwa bumbiro remutemo. Chainongoita chete kuzivisa mapurisa kuti vari kuda kuratidzira.
Asi codification yedu kairi kuti mapurisa ngaaziviswe. Kana mapurisa aziviswa, zvinoreva kuti mapurisa anofanira kunge aine gadziriro. Hakuna demonstration inoitwa pasina mupurisa. Saka vanofanira kunge vaine main power yakakwana yekuti vagone kukontrolora demonstration iyoyo.
Tiri kuona vamutodi kuti mapurisa akaziviswa pachine nguva nezvekuratidzira uku. Anoda kugadzirira kwakaita sei?
Iko zvino tiri kuona kuti tiri paholiday, handiti? Tiri paholiday. Mapurisa edu mamwe anofanira kunge ari kumaholiday. Mapurisa edu mamwe anenge ari kumabasa akasiyana-siyana. Kuholiday kunofamba vanhu vakawanda mumarodhi vanenge vachida kuonekwa kuti vari kufamba zvakanaka here, kuavoida maaccident. Saka ndo patiri kuona kuti ipapo ndo MDC paive kudawo zvakare kuita demonstration yayo. Saka mapurisa anokodzero yekuchitarisa kuona kuti vanokwanisa here kuchengetedza runyararo pazuva rataurwa.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare. mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatenda nezuro China nenyika dzemuAfrica nerutsigiro rwadziri kupa Zimbabwe panguva iyo vari kuvandudza zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vachitaura nezuro manheru kuruzhinji rwevanhu, vaMnangagwa vakatiwo kunyange bhangi repasi rose reWorld Bank riri kuzviona kuti Zimbabwe iri kuedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzeupfumi.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts and validated our ambitions, upgrading us to a lower middle income economy from efforts of just 1 year. We are on the right path and ambitious vision is within grasp.
VaMnangagwa vakatiwo kekutanga mumakore akawanda, hurumende yavo yakwanisa kugadzirisa mabhuku ayo emari uye kuvakawo mari yakawanda muhurumende. Izvo vakati chiratidzo cheutungamiri hwavo hwakanaka.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and to even enjoy a healthy surplus. This points to good stewardship of public affairs, itself a prerequisite for normalizing relations with international financial institutions and creditor nations.
VaMnangagwa vakatiwo hurumende yavo iri kuvandudza mitemo senzira yekuvaka Zimbabwe ine utongo hwejechetere.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance. Laws facing repeal and replacement include POSA and IPA.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tamboedza kubata mumwe wavatevedzeri wemutungamiri weMDC, vatendai biti kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaMnangagwa, asi kutaura kuno runhare rwavo huri kunetsa kupinda. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Meli Maiswa Dube, avo vanovaivo muzvina bhizimisi uyezve variivo varidzi vepeji repaFacebook rinonzi Venge Mvenge neFashion Police. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Meli Maiswa Dube.
Aiwa, tinokutenda isi semavelasi.
Mungatitsananguriro kuti semudzimai mabasa api amunobata kuti murarame zuva nezuva?
Semukadzi kuti ndirarame zuva nezuva, ndiri mukadzi anongomiramirawo. Sezvamunongoziva kuno kuAfrica kuti situation yedu yakamira sei, ndiri mukadzi anozviitira. Ndichireva kuzviitira, ndinoreva kuti ndinozvishandira. Ndinogara munyika yeSouth Africa. Saka kuno kwacho kuSouth Africa, ndine angu andinoti mabhizinesi andakavhura anove mabhawa, restaurants, mashopu, saluni, nekungotengesa-tengesa mbatyawo kunze ndichitengesa munomu.
Zvazviri nyore here kuti musvike pamasvika ipapo? Nokuti vamwe vakateerera vangati ndingazvigonawo here izvi. Tipewo nhoroondo yekuti makatanga sei.
Naiwe, zvanga zvisiri nyore sisimafela sikukudza ichipa chokwadi, especially kana uri muforena uchipinda munyika inenge isiri yako, kachinji kacho unenge usina mapepa. Mapepa unozoita papaya, unotopedza makore akawanda usina mapepa. Ndichitanga kupindawo munyika ino yeSouth Africa, takapinda mugore ra-2007 ndine murume wangu Tritu. Murume wangu is a qualified engineer, anditika iniwowo ndine rangu basa randaiita, but panguva yoti hatisina mapepa. Saka manje iye zvaaiita, aitomukawo makuseni achinotsvagawo pape kunobata-bata, achinogogodzera zvimota zvevanhu achikwama fistiranzi. Ini ndaitoenda mudzimba dzevanhu kunonoka house to house ndichitsvaga piece job yekuwacha. Anditi maona, ndichipuwawo kana 50 rand, nguva yachanga ari ma50 rand pewash and basket, ndichitowachira mamwe madzimai. Then ndikamanija kunge ndaunganidzawo mari yangu ya ti wandei Maria ndaka banda shitanga kunda shokuti ndakutenga ofojika mujobek CBD ndichenda nayo kunze ndichinotengesawo kunze kwe jobek ku area kwataigara kuyakuya ndichingodaro saka ndichingodaro nekudaro nekudaro ndakazo manager kunga ni jamari ndaunga ni jamari ndopa ndakazo kwaniso kuwana mari yekuti ndihode mbatya adzedza tinoti mazichike mabhero ndobva ndatanga kupinda uma Nigerians ndichitenga mazichika yaya ndichienda kumareserve muno South Africa ndichinotengesa ikoko kusvika ndazowana mari yangu yakati wandei ndopa ndakatangira ndopa takatanga kuita mapepa tazowanawo mapepa edu murume wangu sezvino yakabva angoitawo lati mwari vakapindira achibva awana basa kumaini angoonawo inpost pa online achibva toapplya online yauti vatomudiga kuinterview achibva toendawo kumugodhi kuya achienda kuinterviewa kuya haanamboita 30 minutes ndobva toemployiwa ndokwakabva kwatove kuchinja kwechi kwoupenyu hwedu panguva iyoyo but that was kuLimpopo by then ndokwataigara
tinoona mazuva ano mune aya atingati magrupu epafacebook makatanga riini zvokuti mufunge zvekuita magrupu epadande mutande iwaya
makatanga negrupu rinonzi fashion politics zvemucheno chenezvi semadzimai wanga kugarawo kune dzimwe nyika takakurawo tichingodo zvekungochena saka takangoti rega tingoitawo gurupu remucheno timboona kuti zvinofamba sei ndobva taita rinonzi fashion policy yemadzimai ndo rakatanga then taona kuti varume vaitipekera vachipindawo mufashion police yemadzimai imomo takabva tati kotadi kungovhura rimwe takasangana varume nevakadzi ndobva tavhura rinonzi fashion police yevarume nevakadzi Zimbabwe rinenge rine mix ndobva ratongokura rakadaro ndopa ndakangoya nekonsepti kuti ai rega tivhure rimwe gurupu rinongonzi dzengedzenge tione ndopa takangovhura gurupu rinonzi dzengedzengeriya ndavhura gurupu rinonzi dzengedzengeriya riya ndokutoona izvo vanhu vatanga kutopinda mukati vakutofarira stereki dzengedzengeriya ndokungotanga kwazvakaita
munoona social media ichibatsira here kuvaka dzimba kana kuti pane zvamungatauro here zvekuyambira vamwe vari ipapa padande mutande
aiwa maita zvakanaka kubvunza mubvunzo iwoyo because ndinogara kutaura stereki ndichiudza vana variko vemazera echidiki mazuva ano kuti kuunza dambudziko rako pamhepo pachaunga pavanhu hauna chaunobatsirika nokuti vanhu vari pasocial media vanhu vari loyal kuentertainment yavo havanei nedambudziko rako otherwise vanotori nemadambudziko avari wese kudarika aunenge uchiunza iwewe so kazhinji kacho ndikatarisa ini semunhu akacreata gurupu rendengenenge rinove ndo gurupu riri kupisa pafacebook panguva inoyi ndinowana nyaya dzekuti ndinombotaura nevarume nevakadzi dzimba dzakawanda dzinenge dziri pa kudoputsika chaiko chaiko nenyaya yesocial media
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutenda isisi Meli Maiswa Dube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
aiwa ndinokutenda isisi Marvelous ndinongotirapai muchiita zvakanaka nekubvunza vanhu tinzwewo nekubatsirana mainterview enyu iwayo anobatsirawo vakawanda kunze uku
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve zuva rekurangarira magamba iro rinove musi wemuvhuro tichiwanawo hurukuro nemagamba akarwa muhondo yechimurenga tichinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pezuva iri uye kurarama kwavari kuita zuva nezuva nhasi taita rombo rekubata mumwe vakarwa hondo yerusununguko vari kudivi reZipra vaMax Mukandla tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaMukandla
Tinotenda makadini zvenyu.
Aiwa tiri vapenyu baba. Muri kunzwawo sei kuve gamba rakasunungura nyika riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro?
Zvinofadza kuve gamba rakasunungura nyika. Vamwe iri zuva iri havana kuriona asi zvavakaita zvakakosha kudarika magamba anovenziwa mapenyu nokuti vakapa upenyu hwavo kuzvipira kuti vaendewo kunosunungura nyika zvakaitika zvakangoitika hazvo asi tinoti ndo magamba chaiwo isu tiripo tisi tinofanirwa kuzozadzikisa zvimwe zvakashaikirwa nehama dzedu dzakatadzwa kusvika pazuva ramhasi
Vamukandla, pane magamba akarwa muhonde yechimurenga vasina kuzokwanisa kunge vachiitwa yatingati vetting yekuti vange vachicherechedzwa kuti vakarwa hondo, asi tinovaziva variko tigere nawo zuva nezuva. Zvii zvamungataurawo pamusoro pevanhu ivavo?
Vacho vasingacherechedzi ivavo ndo vavengi vemagamba. Ivavo vacho ivavo vane zvavari kubvara, ivavo vacho vane zvavari kutyira, ivavo vacho ivavo ndo dzatinoti ndo mhandi dzevanhu vanhu ivavo. Saka ivo magamba pachezvavo aripo ngavarege kuzvitarisa izvozvo, asi vatarisire upenyu hwavo.
Kune vamwe vasina kubvira vambowana kana mari dzaibhadharwa vakarwa hondo yerusununguko kana dzedhimobhu nemari dzese dzakapiwa dzekubatsirwa. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo? Vangabatsirwa sei vanhu ivo?
Vanhu ivavo pari zvino, sezvo kune vatungamiriri vese kubva kupresident kuna vice president, presidium yese mavo veteran, vanofanirwa kuti wapiwa first priority kuvanhu ivavo vasina kuvhetwa kana kuti vakanyimwa mari dzavo, especially kuziprosite. Nguva dzezvetini dziyaiziya kwanga kuno kutarisira kuti pamwe vanhu vari kutsvaga kuti vabatwe nenyaya yegukuraundiya. Saka vamwe vakagara vaenda kusouth africa uku, vakanga varimo vakatya kuendako kunovhetewa, vane kufungidzira kuti injero dzokuvatsvaga kuti vazive kuti vari papi, nokuti information yese iyaya inolida kuti munhu uyu anogara papi, anonzi ani. Vanhu ivavo ngavapiwe mari dzavo. Kana zvakundikana ipapo, sezvo tichitungamirwa naivo mavo veteran, pane zvingadaro kuti zviitwe kuita iya inonzi dialogue, taona kuti ndevanani vasina kuwana mari dzavo. Vanhu ivavo tovamiririra kuti vawane mari dzodzo. Seu mavo veteran takabatana, vanhu ivavo ngavapiwe mari dzodzo. Hapana vakuzokuti havazikani, tanga tina maassemble points. Saka mavo veterans anozivana kubva kumaassemble points, vanozivana vachibva kumatraining, vachina kumadeployment enzvimbo dzokunorwira. Saka vanhu ivavo tinoti ngavapiwe kodzero yavo, varegedze kutambura sezvatinoona nhasi.
Matauro nyaya yevakarwa hondo vari kudivi reZAPU, Zipra Forces, munguva yavananyika kuzvitonga kuzere kwakaita madisturbance kana kusagadzikana kwakaita kuti nhengo idzodzo dzitorerwe midziyo yadzo yadzakanga dziinayo nehurumende. Zvii zvamungataura pamusoro paizvozvo?
Maproperties iwayo ngaadzoserwe kuvaridzi vavo nokuti akatengwa. Maproperties eZipra haasi eZAPU, haana kusainirwa nemapolitical leaders paunit accord iyaya, kwete. However, madevelopments aripo, tine 7 members dzakaenda kunotaura napresident, vakatenderana ivo president vakataura kuti aiwa tichadzosera maproperties eZipra. Saka tine tariro yokuti kana iwo maproperties eZipra tidzoserwa, maproperties eZapu at political level ngaadzorerwe, nokuti zvanhu hainda benefiti kumaproperties eZapu nechikonzero chokuti vaita unit.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamukandla kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Manga makateerera kune mumwe wevakarwa hondo yerusununguko vari kumauto eZipra, vaMax Mukandla, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, icho munounzirwa neni Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndoti murara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Jonga nechirongwa chako chawatipa, tichitarisira kuti uchatipa chimwe zvakare svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechishanu Nyamavhuvhu 16. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vakuru vemuMDC vasazoyeuka bako vanaiwa kana vakaenderera mberi nekuratidzira uku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paindaneti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Rachoto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chana njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 zikungcwabakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lithi amalungiselelo okutshengisela kweviki ezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini.
So okusegcekeni ukuthi sina siqhubela phambili ngamalungiselelo, asidingi imvume yamapholisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko wesimo sesizwe, i-State of the Nation Address, esithi inhlelo zikahulumende wakhe ziyaphumelela. Kube lesiphithiphithi, abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku.
Asiplananga indaba singazisanga kulesikhathi ukuthi-ke kuza khwela i-toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi amalungiselelo okutshengisela kweviki ezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Wona athi azazisa iMDC ukuthi itshengisele na kumbe hatshi edolobheni leHarare. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ngithanda ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi njenge-MDC silazo inhlelo ezihambelana le-policy document yethu ekuthiwa yi-reload. So ma ubheka i-reload policy document kunama-steps ayi-5. So step number one ngiyo lo othi increase political and diplomatic pressure ukwenzela ukuthi nabantu beye ku-national dialogue. So silokhu esiku-step one khonaphana, sizayenza ukutshengisela lokhu eHarare ngolwesihlanu, 16 August. Abadaleka bakwazi ukuthi njenge-MDC asikwenzi kuyi-one-off event, ku-part of a program esabe silayo. So siyaqala ngeHarare Friday 16th August, sizaba the street protest, sizesiye kuma-Africa Unity Square, sitshengisela ukungathakazeli indlela uhulumente obamba ngayo ilizwe kusiya ngezepolitiki lezomnotho wesizwe. Sitshengisela ukuthini ukucibelezela kwayenzwa la nyakenye kukhetho lukapresident, lokhu esingakayiqedi indaba yakhona esithi ngesilungu indaba ye-disputed presidential election result eyenza ukuthi iZimbabwe yehluleke ukuqhubela phambili. Siyabe sisi ukuthini njengamaZimbabwe nesihlalisane phansi siphume ngendlela yokusebenza ndawonye, ngoba lokho kukhona manje wonke umuntu waseZimbabwe uyabona ukuthi sokunzima kakhulu.
Ngokutshengisela lokhu libona ungani kuzaguqulani?
Ipolitiki isebenza kanjalo, idemokrasi isebenza kanjalo. Section 59 wesisekelo sombuso waseZimbabwe uthi wonke umZimbabwe ulelungelo lokuyenza i-demonstration kumbe i-protest, ayenze i-petition peacefully. So lathi silandela isisekelo sombuso section 59, silelungelo lokwenza as many protest marches, as many demonstrations as we can, wenzela ukuthi isikhalazo satisfakale in a constitutional and democratic manner. So yikho kuyabe kusenzakala ngo-Friday 16 August, and ngilethemba ukuthi kuyabe kuyikuqala, ngoba it's not a one-off event.
Sizwa kuthiwa koBulawayo lakwamanye amadolobho lakho kuzalandela ukuba lohlelo olufanayo, ungasichasisela na?
Liqiniso kakhulu, ngoba njenge-MDC sithi okuyayenzakala eHarare ngo-16 August kuqala kutho ukuthi sizahlala phansi sivumelene ezinye indlela zokuqhubekela ngomkhankaso wethu. Kuzagoqela khona ukuthi amanye amadolobho eZimbabwe lawo abe lokukhankasela nokutshengisela ngokuya kwesikhathi.
Manje aliyesabi na ukubana kuzaqhamuka udlakela?
Thina njenge-MDC silandela okomthetho isekelo sombuso sokusiya ngamapholisa ukuthi ba-make sure ukuthini akulabantu abayenza i-violence. Thina siyabe sinama-marshals ethu esibathonileyo, ababe escorta abantu ababematsha ababetshengisela. So last time sikwenze Harare akuzange kube le even one litshe, elabhidizindawo kumbe udlakela olwenzakalayo. So silethemba ukuthini sizaqhubekela kakuhle ngolesihlanu sikhangelela ukuthi sizatshengisela ngokuthula.
Wona amapholisa ethule umbiko esithi awakaliphi imvumo basahlolisisa ukubana bathathe nyathelo bani. Sebelazisile na ukuthi bazathatha nyathelo bani?
Ngabe mfisa ukuthi abalaleli bakwazi iqiniso ngomthetho waseZimbabwe ukuthi nithina sibabhalisa incwadi esithi notification letter. Asukuthi ukuthi senze i-application for clearance. Ma uhamba nge-Public Order and Security Act, kumele wazise amapholisa ngoba lilungelo lakho kusiya ngesisekelo sombuso waseZimbabwe. So okusegcekeni ukuthi thina siqhubela phambili ngamalungiselelo. Asidingi imvume yamapholisa.
Alo-ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule umbiko wesimo selizwe iState of the Nation Address lapho athe ikusasa yelizwe ikhanya imhlophe kulandela athi ikuphumelela kwenhlelo zikahulumende wakhe. Umnangagwa uthe okunye okupha ubufakazi bokuthi ilizwe liyathuthuka imbiko yebhanga leWorld Bank.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts.
Ngikhuluma nje inhlanganiso yeWorld Bank isikhuphule isimo sethu ngokusikhuphula kuluhlu lwamazwe alomnotho omncane yasisa kulawo alomnotho othe xaxa.
And ambitious vision is within grasp. We continue to engage international financial institutions and the creditor nations so we unlock more inputs.
Umnangagwa uthi inhlelo zikahulumende wakhe ezokuvuselela umnotho welizwe seziqalisile uletha izithelo ezingakaze zibonakale iningi esanda kwedlula.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus.
Ngemva kwesikhathi eside uhulumende wenelise ukusebenzisa imali ngemfanelo kwabanemali esala ingasebenziswanga.
Siyabonga amazwe angaphandle komanyano
we-African Union asiphathisayo abalisa ele-China, Russia, India, Belarus, Spain,
outside the AU which have stood by us through thick and thin. Principally, the People's Republic of China, Russia, India, Belarus, Spain, and Brazil.
Umnangagwa uthembise umbuso okhululekileyo esithi lokhu kuzenziwa ngokusemthethweni ngokuguqula imithetho ekhona emibi.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance.
Ngikhuluma nje imithetho emibi eminingi siyayisusa sifaka emihle ukuze ihambelane lesisekelo sombuso ahambelane lombuso okhululekileyo.
No piece of legislation which is deemed offensive, restrictive or undemocratic will be spared.
Lawo-ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ayethule izolo esigodlweni sakhe iState House eHarare. Engakethuli amazwi akhe uMnangagwa kusabelele imbiko ehlukeneyo abantu bethandabuza ukubana kanti vele uzethulani emoyeni. Yemoyeni khona phakathesi silo mnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigaba seMathebeleland engowenhlanganiso yebheju likaZulu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye mnumzana, izolo ube ngobanye yini ababo abakade bekhangelele, sibona nje imfanekiso yokuthi umongameli uzethula imbiko, wena kuyini okubuya enhlizweni yakho sizwa khona?
abantu bonke vele bengalanto bayikhangelele abantu bayocanta ngqo kulomunye songabe sebhubhile uhulumende ngoba hayi akulantsha ayikhulumileyo akulantsha asazoyikhuluma siza wonke ngibhodile namhlanje ngibuza ukuthi lizweni labebandla lakhe bonke bathi hayi umntulwana akadezwanga lokuthi ukhuluma ngayo
manje ke ngokubona kwakho okungakubangele ukuthi ethule amazwi la abantu bengakhangelelanga sibe phonga kuze ukuthiwa kulembiko eqhakathekileyo kungakuyikuyini ukuthi ukukhona yini okutshaya amanzi la
abantu abaningi bacabanga ukuthi engxenye ureactor ukuthi kula abebandlale MDC Alliance bakhulume ngokuthi bafuna ukungena ezitaradeni ozama ukuthi pacify umdikiso okhuthazwa ngabantu be-MDC Alliance yikho abantu abaningi abakukhangela abakukhumbulelileyo ngoba ungakhangela izolo koBulawayo nje kunothisamfundo uNcoli akukho nto entsha kuhulumende in terms of economy abayenzayo ezatshintsha impilo zabantu yikubona nama-tollgate izolo abantu beyakwatulile ngoba ubunzima buyabuloke busiyaya busoma so kunzima ukuthi vele sithi kukhona abakwenzayo okuguqula impilo zabantu zisiye buhlele
kodwa-ke uyakhuluma yena umongameli Mnangagwa lapho kubana inhlanganiso ye-World Bank yakhuphula isimo selizwe yathi yona hhayi ilizwe selisuke kulokho okuthiwa yi-middle income sasiwa phezulu ungabona inhlanganiso ezinjalo zikhipha imbiko enjalo akuphi na ubufakazi bokubana uhulumende ule nqubela phambili
mina kangaze ngikhangele ukuthi World Bank itheni ngikhangele ukuthi i-levels of poverty ngokuhamba ngikhangela abantu ilizwe lonke lile-development kukhanya ngokuthi kuma-urban centers kuyabe kulayithiwe ntambama kodwa kathesi i-development izabe ikhona njani kuyi-darkness akulamagesi and elizweni uma umeasure i-growth kukhangela vele ngokuthi i-road network lamagesi lani lani okuyikho kungasekhoyo kathesi ngawo nalo mbusazi so kambona ukuthi singalalela ku-World Bank i-I M F whatsoever zitheni ngokusikhangela ukuthi umuntu uyakwanisa yini 3 decent meals a day uma engazikwanisi akulandaba ukuthi batheni kuthi ukuthi idole iqansile
manje ngamafitshane ungathi yena amazwi la ayethulayo ngawukududuza na abamsekelayo kumbe ngamazwi alethemba yena nxa ewazo ayewakhuluma ukuthi hhayi ubungcono obukhona sekwenzakale lokhu kwayenzakala lokhu njalo ikusasa yelizwe ikhanya iphatheke kuhle lanxa sibona ukwenzakala ezindlini lapha ungathini wena nxa ukhangela amazwi akhona lawo ukuthi uyathemba yini kumbe ikududuza nje abantu
andithemba ukuthi laye uma ungambhalela phansi ungafaki isigmeta yakuthi kulo muntu othe engakhona ukuthi izimbabwe yona le esikuyo ngangikhona ukuthi laye uyawathemba amazwi akhe ukuthi nje kungathi akhuluma ukuzuso something lalobo ngalanto yokuthi akula nto ubabalwana ungasukela ngemva komnyaka ophelileyo wathi the voice of the people is the voice of God kodwa abantu bengathi bayaphakama uyabadubula kathesi kumesithi bangkona bazame uku-alayina you don't necessarily need to align but you need to restrain amasosa ngoba kunamthetho vele ethi kwangkona amasosa kayedubula amasiviliyeni but sebadubule abaphinda so akudingi ukuthi kuzokuthweni iphalamende ihleli le yari-alayina umthetho ngoba kunamthetho vele othini othi ama-citizens ma ese-elentazihluku azisolayo aphakama abulawo
hayi kuyezwakala isibongile kakhulu mnumzana
sibongile nani
lo-ke umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likazulu wesigaba semandebeleni engowenhlanganiso yebheju likazulu ebesixoxa la ecingweni ekoBulawayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
lesi pithi-pithi abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku. Sixoxe lomunye umchayeli umnumzana Edwin Ndlovu obekhona kusenzakala lokho.
Ye kunzima bakithi kulizwe lethu leZimbabwe. Ama-toll gates bakhweze ngelanga linye. Izolo bengihambe Plumtree ekuseni ngisiye Plumtree bekuyimbhadale $2. Mase mphenduka sekuthiwa $10. So emangweni ke wesigodini abathayeli abaningi balile ukubhadala leyo mali sethiwa babhadala ama-$10, amakhombi abhadala ama-$15, ama-trucks ama-$25, la amade kakhulu ama-$50. Abantu bathi imali esingelayo kasiyiplananga, yindaba singaziswanga ngulesi khathi ukuthi-ke kuza khwela i-toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele. So kube lobunzima kakhulu-ke ku-toll gate esigodini kabathayeli abaningi besithi leyo mali kabalayo kabayenelisi ukuyibhadala. Yiwumumo okhona-ke nalowo ukuthi i-toll gate iphonge ukukhwezwa khonapho abantu bangalungiselelanga.
Manje kugcine kuhamba njani? Sikhuluma nje sekulungile na, sebezidlula imoto?
Sezidlula imoto, sezibhadala ngoba sebezwile abantu, kodwa-ke izolo abaningi baphambukile ke bathi kabalayo leyo mali badlula bengabhadalanga. Kube umsindo sibili wavalwa i-toll gate esigodini kwesikhathi eside kakhulu ngoba abantu bebangalungiselanga bekungelayo naleyo mali. Kodwa-ke nxa izolo sebezwile abantu, lamhla sokungcono-ke uhamba usuyidingile, nxa ungelayo kawusahambi ngoba ungelayo ungenelisi ukuthi ubhadale.
Kanti khona ungadlula abakuphi na ithuba nxa ungelayo imali lokuthi uzayibhadala usuyitholile?
I-toll gate kubhadalwa khonapho-khonapho-ke. Lanxa ungazama ukukhuluma labo bakutshela ukuthi kulama-cameras athathayo ebona ukuthi wonke umuntu uyabhadala. Ayisiyo nto yokuthi ungadlula uthi ngizathi sembhadala. Uhle uqale ngokubhadala uthi usudlula, kawudlula ungabhadalanga ku-toll gate. Yiluhlupho olukhona lonalo likho. Abantu bebekhala-ke ukuthi-ke abanyeke bahlangane lakho khonapho-khonapho bangazange batshele kusaselesi khathi.
Okukhanya kube lo dubo i-toll gate yona le eyodwa yini esigodini, kumbe akhona amanye lawo abe lo dubo olufana na?
Engize ukuthi ibe lo hlupho ngesigodini. Plumtree kungcono bebenika abantu ithuba ukuthi hhayi sizakhweza ngesikhathi esinje. Ngithemba bavuke bekhweza lamhla ekuseni, kabasakhwezanga-ke izolo. Kodwa-ke imemo kade beyiphiwe ibingekuthi izolo ngo-5 o'clock bakhweze bonke. Ku-toll gate ye-Plumtree batsho bathi hhayi sizavuka sikhweza ngelanga elilandelayo. Kodwa-ke esigodini batsho bakhweza khonapho-khonapho, yikho kubangise umsindo wabachayeli sebesithi leyo mali kabalayo angeke batshelwe khonapho-khonapho ukuthi wabhadala. Kodwa-ke kwezinye indawo ade bebanika ithuba ukuthi bazavuka bebhadala namhlanje. Bekungcono-ke khona lokho lanxa yena leyo mali ingatholakali, iyimali engekho, abantu beZimbabwe behlupheka ngoba so-toll gate yodwa-ke ikhwezile izolo. Nabe-VID ukubhukha ukuthi abantu batheste bakhwezile izolo. Umuntu ebebhadala $20 ukurejista ukuthi abhale i-provisional kumba test, i-road test class 4, bakhwezi abayi $100 izolo. Khonapho-khonapho ithe yakhwezwa ngo-2 o'clock, abantu abaningi babuyele ezindlini bengela mali zona lezi zokubhadala.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu umtshayeli ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Iselifikile ilanga lokunanza amaqhawe. Ungathini wena ngalesi sikhathi sikhangela ubana ilizwe likwesiphi isikhathi?
Kunzima uyazi ukuthi amaqhawe ananzwa njani baba, ngoba nxa sikhangela isimo leselizwe okukhangelane labalweli benkululeko, okukhangelane labantu bonke esilabo khonapha elizweni, kunzima kakhulu. Abantu bayahawula, abantu bayadubeka baba. Ilizwe alisakhanyi, le njongo yokuya empini ayisakhanyi. Abantwana they are accusing us ukuthi kathi lalivele lizwe lani, sibiseleni kathe sasikhona than lokho elikwenzayo.
Ye, siyabona ukumana abanye abalwa impi yenkululeko bathi bona lokhu abakutholayo akweneli, njalo bafuna ukuthi kuphiwe labantu ababo lokunye okunjalo abathe baya kufuna liyavumelana lakho yini
mina ngithi ngabe abalweli benkululeko yibo abamele bathole lawo ma-benefits abantwana bebemele amabulweli benkululeko bethole enough to empower abantwababa bathina sanikulitha kakhulu okokuthi bathe sesingabantu abakhalayo sesifuna ukuba ngabantu abazasifundisa kuze kufikile ngalokuthi but ngendlela ngabe sisendaweni e-right thina singanakekelwa kutho ukuthi labantu abethu siyakwanisa ukubanakekela kodwa asizange sithole ukunakekelwa asizange sikhangele njengabantu yikho khathesi ngo-crybaby ngoba asinalutho vele uyapaupas asinalutho ngabe silolutho ngabe amboni ukuthi khonokho kwenzakala nxa khathesi kambe mina ngingathi uhulumende akuthengele mina impuphu athengele umntanami uzagcina kusasethengela lo mzukulu but mina ngithi abaluleli benkululeko khathesi lapha abakhona abancedise kuba bayimele kube right ukuthi bancedisiwe bakwanise ukuziphilisa
ye sike sezwa njalo abanye besithi bakhona abangaphiwanga ngitsho ngeva kokulwa empini kodwa bathe befika lapha kwaswelakala ubufakazi lina njengabanye abalwa impi yenkululeko bakhona yini elibaziyo abakusimo sona leso njalo kukhona na elikwenzayo ukubaphathisa
abaningi kakhulu njengekalakithela amandebele abaningi abazange bathole khona ukuncediswa bengatholanga ukuncediswa kunjalo kwakuvele ubandlululo lwaluvele seluqalisile ukuthi kuncediswa laba kakhulu laba hhatshi so into yakhona i-affecthe ngapha emathebheleleni kakhulu kuma-exisitra abaningi lakathesi lokhu bethengiswa amanga kula nto ephungayo kathesi vele akulalutho imagine umuntu lost isikolo sakhe kazange afunde wahamba wasenda those years eganyeni eqeda khonapho ngasakhanyelwa sekukhanyelwa bona bani abalutshana okumele bahle basuke
manje lona ilanga leli libona ungani indlela elinanzwa ngayo lihambelana layo na kumbe libona ungani kukhona ngakwenziwa ukuze lani lalwa impi yenkululeko libone ukuthi hayi siyananzwa la
ilanga leli sibuki thina sisuthu kakhulu thina bafowethu abasala kubo Zambia eMozambique ema-Angola endaweni ezitsheneyo iindawo zonezi bekumele sibili ngalesi sikhathi somnyaka kube lokuthi abantu labana kuyahanjwa kuyenzwa konkhwana amasiko ukuthi kuhanje izikhumbuzo sikhona ngani sibavakathela abakwanisile ukuyafika bahambe befika and kungabi i-expecthi yokuthi yithi kufanane labasemozambique ukuthi bathwalwa ngurhulumente ezambia urhulumente angenele e-Angola urhulumente la angenele kufanane sihambeni sonke sekhumbula abanye bethu njalo ama-shrines abo ma-well protected abe yi-heritage abe yinto ezaziwa noma ngumntwana uphi akwazi ukuthi ugogo wami kumbe ukhokho wami kumbe ubani bani wami ngomnyaka onje waphela eZambia waphela eMozambique waphela eAngola
hayi kuyezwakala isikhathi kasisavumi uba siqhubeke sonke kodwa ungavalelisa abalaleni
ngiyabonga abalaleli ngiyabonga
isandla hayi lathi sibongile ube lelanga lokunanza ilanga lenu elihle
ngiyabonga baba
lo-ke ngunkosikazi Queen Maligwa omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Jasmine Tofa isiphathamandla sebandla le-MDC yena okhankasela ukuthi abantwana labesifazana labanye bathole incwadi zokuzalwa ama-birth certificates uqala ngokusichasisela ukuthi usebenza njani usebenza lobani njalo usiza njani abantu kulolu da
bonke at parliamentary level siyakhuluma ngakho even ku-SADC parliamentary forum kule program ekhona e-SADC ekuthiwa yi-statelessness ukuthi kuzaba lesigaba ngathi yi-model law eyaba khona ukuthi kungabi lo muntu ohlala ku-SADC oswela okuthiwa amaphepha or i-documentation at parliamentary level lakho siyazama kakhulu ukuthi sidinge ukuthi kube le amnesty ukuthi wonke umuntu ongana document kona abantwana kuphela ngokuthi labazali mele bebe lamaphepha ngahamba la kumsikeli lapho kulungiswa khona amabhesi bakhuluma ukuthi khona kuba le security ukuthi wonke umuntu aphiwe nje ibhesi kodwa ngabacebisa ukuthi bakhangele ukuthi kuba yi-security more ukuba labantu abangalama ma-birth certificate abangalama passport or any documentation kuba ngcono ukuthi uhulumende akhangele ngelihlo lona lokuthi banganika wonke umuntu ama-document security wise bayebesebesazi ukuthi ubani lobani ohlala ngaphi abantwana labo bayabenabazali abayenelisa ukubatholela amabhesi ngisebenza lamanye even ama-councillor lama-MP ephalamenti sikhuluma ngakho ngibone ithuba ku-marriage bill le ebuyayo anti bayakhuluma ngezinto zemendo so khonapho ngibona i-opportunity yokuthi kubhiliyana ingxenye kungangena khonokho ngizaxoxisana kukhokhasa labanye bantu ukuthi sikubone ukuthi singayingenisa njani.
Kodwa lokho elaqalisa umkhankaso lo wokudingela abantwana labazali babo ama-birth certificate lingathi lake laphumelela yini bakhona sebasizakalayo?
Sesisize abantu abaningi kwaye kulo mthetho lwana ukuthi abantwana abazelwe eGoli kwaye kuhlupha ukuthi bebuye ngapha ngoba bebhadale i-$50 ngaye befuna ukuthatha ibhesi yomntwana. Umthetho lwana so watshintshwa abantu kabasabhadali i-$50 leyana so ngibona ingani yi-milestone or i-achievement ingathi abantu bayasizakala ngakhonokho. Kulo munye umthetho njalo so kulezinto ezingani zithile esezirelaxile esezilula ukuthi abantu batholeni ama-birth certificate okunye lakuthi kukhangeleleyo engibona ngani kungaba khona very soon anti labona ukuthi umntwana ngaye umzali efuna ukuthatha ibhesi besisithi umama i-constitution ithi yona umama kuphela nguyomle amthathele ibhesi so sibona ukuthi even ubaba laye kumele abe nelungelo kwesinye isikhathi umama uyabe ngekho unenye wasuka waya samwembeni wabhubha bonke abazali kumele babe nelungelo lokuthi bathathele umntwana ibhesi kunceda i-right yomntwana.
Waxoxisana lo mkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa kwanceda ngani?
Kwanceda kakhulu nge-motion leyo esayidibhethayo ephalamende yiyo eyatholisa i-benefit yona for example yokubantwana abazala e-South Africa ukuthi bangabhadali ama-$50 lana abantu abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi ngasoma-tickets or umthetho nalo ayilungiselwe abantu abanemisebenzi ephezulu akhona ama-economical refugees.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Tofa isiphathamandla sebandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende sixoxelaye bekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Mamhlanga. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ivandla le-MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kwe-VA ezayo ngolwesihlanu akusibanga eside kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami ngoChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.